tawuya kuno ku Washington DC nevana kuti tizoona shanduko nemazwelo zvinhu zvandaga tichingorangarira kuti isu makuru atakaita kuti chinhu chaityisa nekuti takakura nehondo hapana munhu aitomboda kunzwa nenyaya yeputi nekuti vanhu vazhinji vakatsakatika nenyaya yeputi idzodzo ndosvika kuno kundoona kuti puti yaya inototambiswa zvayo zvaigara zvichindinetsa saka ndinonzwa kufara chose ndichiona vana vechidiki vachida kushandura zvinhu kushandura mafungire evanhu kushandura hunhu hwevanhu and hunhu hwevanhu hunochinjwa nevana ivavo nokuti ndo vatungamiri vamangwana ndiri kufara chose kuti ivo vana vechidiki vatakazvara munomu ava ndo vaakuzoshandura and havana rusaruragana ivo havaone kuti munhu uyu munhu mutema kana kuti murungu vanongoona vanhu voongoona chinhu chavanoda kushandura ichocho ndochavanonyanyisa mazuva avo kumachiri
sechizvarwa chezimbabwe chine vana vakazarirwa muno munoona pane zvichasanduka here mukufora kwamuri kuita uku nhasi
handine tarisiro vana ava vari kushandisa inonzi social media social media iyoyo ine simba nekuti inosvika kwese kwese saka simba iroro ndo vari kushandisa zvino isu vechikuru patichatanga kuti fastwod racho chii social media vana vatova ne mamillions of people vanenge vakwanisa kuti vabate saka spidi yavo yavanofamba nayo hatikwanisi kuibata saka izvozvo ndo zvichashandura zvino tichashandura mafungiro evanhu mukushandura mafungiro evanhu ndokuti vanhu vavhote vachinje zvinhu saka ndiri kufara zvikuru nekuti vane simba and vane tarisiro vari committed havasi vanhu vakamirira zvematongo wenyika ndo zvimwe zvinhu zvanyanya ndifadza havana bato ravakarerekera kuti iri kana kuti iri saka ivo vakamirira ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu noti kuti pane bato ravakamiririra riri kuvatsigira saka ndo zvimwe zvinhu zvandaona kuti chinhu ichi chinoramba chichienda kumberi nekuti havana bato ravakamirira vakamumirira ivo sevana vechidiki vachida kushandura zvinhu zvamangwana saivo vari vatungamiri vamangwana.